Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 19 Chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Revenue Authority inoti kutanga mangwana china 20 Chikunguru, Zimbabwe ichambomisa kushandiswa kwekaribha senzvimbo yokupinda nekubuda muZimbabwe. Kutanga nhasi chitatu, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro. Imwe nyanzvi mune zvemitemo inoyambira kuti mutemo uri kuda kushandiswa kutadzisa vasevhia kasvikuvere kuti vakwikwidze musarudzo unogona kushandiswa pazvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitadze kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA rinozivisa veruzhinji kuti kubva mangwana musi wechina 20 Chikunguru, Zimbabwe ichamisa kushandiswa kwekaribha senzvimbo yokupinda nekubuda muZimbabwe nechinangwa chekutapudza uwandu hwevanopinza nekubudisa zvunhu munyika. ZIMRA inoti border post yekaribha yave kukurirwa neuwandu neuremu hwevanhu nemidziyo inopinda nekubuda munyika, izvo zvave kupa kuti vatyire kuchengetedzeka kwemuganhu, midziyo nevanhu vanoshandisa muganhu uyu. ZIMRA iri kukurudzira kuti vanhu vashandise muganhu wechirundu One Stop Border Post kuenda pakupinda nekubuda muZimbabwe. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya yekuti zviro nevanhu vazhinji vanopinda nekukaribha vanenge vachida kupinda muZimbabwe, ZIMRA yaona zvakakodzera kushandisa chirundu kuitira kuti vanhu ava vakwanise kufamba zvakanaka, nekuti kuchirundu kune kapasiti yakawanda, kune vanhu vakawanda vanoshanda vachibata basa reclearance, uyezve kune nzvimbo yakakura yekushandira. Ndosaka kwatorwa chitanho chokuti vanhu vapinde nekuchirundu.
Chamungati chiri kuchirundu chisiko kukaribha chinobatsira vafambi nevemabhizimisi ndechipi?
Chirundu yakagadzirwa iri One Stop Border Post, saka inokwanisa kuti vanhu vafambe mune zvakanaka, vanhu zvese nemotikari. Chirundu zvakare ine vashandi vakawanda. Pamusoro pezvo, chirundu ine nzvimbo yakakura yekushandira. Chirundu zvakare inoita kuti vanhu vakwanise kufamba zvakanaka.
Vachimanda, takataura nevanhu vemacross border nezuro vakati vaakutotya kuti pamwe dhamu harisina kunyatsosimba, panoyambukiwa napo pamwe hapasina chazonyanya kuita kuti kariba iite seyawandirwa kana kuremerwa. Chii nhasi uno chaakupa kuti muti vanhu ngavaende nekuchirundu? Pamwe vafambi nevemabhizimisi vangagadzika nevomupfungwa vakahanzwisisa ipapo.
Vanhu vanga vakusarudzwa kupinda nekukaribha kunova kusina vanhu vakawanda vanokwanisa kuvabatsira, uye kusina nzvimbo yakakura kuitira vanhu zvose nemotikari dzinenge dzichipinda. Saka zvaonekwa zvakakodzera kuti vanhu vachitanga kupinda nekuchirundu. Kana makatarisa chirundu, inotova nzvimbo inoita kuti ukurumidze kubatsirwa kana uchiuya kana kupinda kana kubuda muZimbabwe.
Avo vanga vari mutauriri webazi reZimra vaFrancis Chimanda vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe maonero avo.
Apopaka paka kuma hachi ya sifadi kuzindu wakuti rijire kariba chasa ndisi ino toko njeresa wachirara man kuta business to that area wakuti kwa inkombini iti wakuto ndereji kwa mwagwenti kuchirundu asina definitely uzini afekta matreda zakati mtanyi but given disease kuko njeresa kwa probleme ma structures it's one thing we might in some matters we just have to leave.
Panewo here atingati ma consultation and akamboitwawo nevanofambawo vanopinza zvino nokuburitsa ma cross border vasati vatora danho irori.
Kana zvaitwa indofunga strategy. Akaitwa isiti we are not aware in fact jikutotanga kuzvinzwa izvo zvekuti zvaya kwa boda pa ndo zabazo zabazo ita atina hati haya ina I'm not a word ito kwa wangu kwenye kwa kwa institutions kwa kwenye transport kwa wangu kwa wangu kwa wangu kwa wangu kwa wangu
ndo pezi sira ondi chitarisa kuti iko ku one stop border post kuchirundu kwa wano taura kuno siyana papi ne kukariba mumashandiro enyu imi zino kwa tira ikana kukanganisa inenzira zipi
abo vange vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association va Augustine Tawanda vari parunare na Evans Zininga we Studio 7. Mushure makubudirira mukuparura hurongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro nemusi wesvondo mugweru, bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kupinda muhurongwa hwekutsvaga rutsigiro kutanga nhasi riri mumatunhu emasvingo neMidlands. Nhasi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanonzi vachange vachisangana nevatsigiri vavo panzvimbo yemabhizimusi yechachacha iri muShurugwi vachibva voenda kumhanda mapwe kwaChivi vachizoguma vave kuzvishavane. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kana abvumidza musangano iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anona nezvokurongwa kwemisangano CCC vaAmos Chibaya kuti tunze zvizhinji.
Takusumudzira hurongwa hwokutsvaka rutsigiro munyika kuti munyika muve neshanduko inobatika. President vevanhu, president vemacitizens, baba vachamisa vachange vari kushurugwi kuchachacha nenguva dzemangwanani dza 10 AM. Wobva ipapo tosvikana pamhandamahwe paChivi panenge pano ungwandangwanda hwevanhu pasingadangwa anonzwa. Tobva ipapo tondopinda muzvishavane paseri petm supermarket paopen space iri papo. Saka vanhu vese vari munzvimbo idzi, huyai musangane napurezident wenyu, purezident wevanhu, baba vachamisa, vachizivisa vana veZimbabwe kuti ndezvipi zvavakarongera nyika kutanga musi wa24 August, apo pavanenge vapurezident wenyika yeZimbabwe. Saka ndinoti vese vari kunona shurugu chachacha, vese vari kwaChivi, vese vari muzvishavane, ngatisanganei napurezidendi wedu, ndokufamba kwatiri kuita.
Tinoona muchimboita dambudziko nenyaya yemapurisa muchinzi hamuna kupiwa mvumo misangano yenyu ichirambidzwa. Rondo runo makapiwa here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiita misangano iyi?
Mamiting edu osawa takazivisa mapurisa, mapurisa akati aiwa enderera mberi. Saka mamiting ose, marali ose andareva akabvumidzwa nemapurisa. Hatiuyei tese nzvimbo dzandareva takapfeka yelo, tosangana nemutungamiriri wevanhu, mutungamiriri weCCC, president vedu baba vachamisa, vanenge vapurezident wenyika yeZimbabwe kutanga musi wa24 August.
Tiri kunzwawo nhengo dzenyu mumaruwa akasiyana-siyana dzinenge dzauya kumisangano yenyu padzinodzokera kunzvimbo dzadzinogara dzichiti dziri kushungurudzwa dzichizopedzisira dzimwe dzatotiza misha. Munoona here vachizobuda vachiuya kumisangano iyi?
Vanhu vachabuda nouwandu mukoma Jonga nekuda kwekuti vanhu vanotiwa kusiri kufande kupi, vagere mudzimba vari kutambura, vari kudle nhoko dzezvironda, vari kunenge svosve nemuromo, nhamo yafunya chisero mudzimba dzevanhu. Naizvozvo vanhu vaakuti tinongobuda nokuda kwekuti kwotonohwa mashoko anobva kuna avo
vachasunungura nyika yeZimbabwe anobva kune avo vachaunza rufaro munyika yeZimbabwe anobva kune avo vachaunza budiro munyika yeZimbabwe vanova baba vachamisa vagara vanhu vakatofa kare nekuda kutoona kutambura vanhu vane nhamo mudzimba kubuda kwavo vachabuda chose nouwandu hwavo mukomajonga nokuti hapana chokuhla.
Avo vange vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muTCCC vaAmos Chibaya vari parunhare mugweru naJonga Kandemiri weStudio 7. Mugwaro kuvatori venhau mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoshora zvakadzama bepanhau reNewsday pamusoro penyaya yakabuda mubepanhau iri nezuro yaiti bato reZANUPF rava kushandisa varwi vanobva kuMozambique mukushungurudza vatsigiri vemapato anopikisa muZimbabwe. Vacharamba vanoti bepanhau reNewsday rine manyepo uye riri kunyorwa nevanhu vasina kudzidzira basa ravo zvakakwana. Vacharamba vanoti vanotarisira kuti sangano reZimbabwe Media Commission richaratidza kuti izvi ndizvo zvinokanganisa kusununguka kwevatori venhau nemabepanhau. Tichienda pamhepo, bepanhau reNewsday ranga risati rapindura mashoko avacharamba. Mamwe magweta nenyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti mutemo uri kuda kushandiswa nehurumende mukurambidza vasevhia kasikuwere kuti vakwikwidze musarudzo uchakanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti havasi kunyatsoona kuti dare reHigh Court rakaturikira mutemo uyu sei, asi vachiti kana matare akaturikira mutemo uyu nenzira iyi zvichatadzisa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika kuti zvivhote.
Ya, uyu mutemo uyu mutemo wakaiswa 2013 mubumbiro remutemo, but andionese kuti interpretation yacho iyo yakazoitwa na judge inova iriyo yairevera like a provision yacho, nokuti judge pavakaisa ruling pa justice Magota pavakaisa ruling pa nyaya yavakasikuere vakataura kuti kana munhu agara mwedzi inopfuura 18 asi muZimbabwe haakwanisi kuva achivhota kana kuva achikondestawo zvekare maelection.
Chinangwa chomutemo uyu chakanga chiri chei pawakanyorwa? Chinangwa chacho changa chiri chei?
Indona zvine chinangwa chacho kuda chinga chiri chokuda kugadzirisa kuda maybe voters roll, because tinoziva kuti munguva yapfuura apa changa chinesa nechekuti taiita vanhu vanenge vari pamavoters roll vamwe vasingazikamu kuti vari kupi, uyezve kuti pasaitawo zvekare vamwe vanongozokupfekerwa muvoters roll imomo. But ndichitarisa hangu kuti iyo interpretationwo zvekare yakaitwa neHigh Court handione senge ingava yokuti mutemo uyu wakaisirwa kuti vanhu vemuZimbabwe kana kuti vana veZimbabwe vanenge vashanya kune dzimwe nyika vasakwanisi kuva vachivhota. Ndinoona sekuti kuda maybe interpretation yacho yokuti kugara muZimbabwe kana kuva resident muZimbabwe yaifawo kuye yakabrodhenewa, nekuti as long as munhu achingozviti kumba kwake kuZimbabwe anofanirwa kuva achikwanisa kuva achikwanisa kurejista kuvhota nekukodesawo zvekare mumaelections.
Zvino vamasiye, kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu kana kuti mashandisirwo ari kuitwa mutemo uyu, munozviona sei pazvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika pari zvino?
Ya, uyu mutemo uyu mutemo unotoenda tingati against mutemo wepasi rese akati international human rights, uyo unorecognize kuvhota iri fundamental right citizen or every citizen munyika make. Saka kana zviri zvizvarwa zvimwe zvafamba nezvimwe zvinhu zvafambawo zvekare kuti zvibatsirewo nyika pakuwinzawo kana mabhizimisi kana kuenda kunodzidzawo kune dzimwe nyika, zvinhu zvinoitsa kuti zviite yatingati kutora iyo right iyo kune vanhu vavo andiwo senge zvingava zviri zvaida kutaurwa nemutemo kuti vanhu vana veZimbabwe vatadziwo kwanisawo kuva vachiendawo kana pavoters roll kana kuvawo vachicontestawo maelection panyaya yemutemo so mutemo uyu wakainterpretwa semainterpretirwa wakaitwa namangota kwai kuti mutemo unokanganisa zvinhu zvakawanda kana kuti unotyora konzerensi yevana vezimbabwe zvakasimbarara zvokuti hakuna yatingati reverse panyaya idzodzo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Nyanzvi dzezvoupfumi dzinoti kuoma kwezvinhu munyika ndiko kuri kupa veruzhinji kuti vabirwe mari nematsotsi muzvirongwa zvinonzi zvinodzora mari nechimbi chimbi zvinonzi Ponzi schemes kana kuti pyramid schemes. Mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Zvirongwa zvemhando idzi zvinozivikanwa nekunzi maPonzi scheme kana kuti mapyramid scheme hazvina kutanga nhasi, asi vanhu vanoramba vachivarayirwa vopedzisira vapinda muna taisireva nekutevera zvivimbiso zvekuita mari yakawanda munguva pfupi. Izvo ndizvo zvakabuda muchirongwa cheeCreator chakanyudza mari yevanhu inopfuura miriyoni remadhora ekuAmerica. Nyaya iri iri kumatare pari zvino. Varidzi vekambani iyi vaZhao Jiatong vekuChina, vaTrimota Pfumanei navaJustin kuChekenya vari muchitokisi pari zvino. Vanoongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa zveZimbabwe Network for Social Justice vaatendai Ruben Mbofana vanotsanangura kuti icho chinombonzi Ponzi scheme chii.
MaPonzi scheme aya chikiribidi inoshandiswa nevamwe kupa yatingati confidence kana kuvimba mune vanhu kuti vakadyara mari shomanene inodzoka yawanda, asi kuti uiwane mari iyoyo yawanda hunge watsvakawo vamwe vaviri vatatu kuti vajoinewo vachivimbiswawo kuti mari yavachadyara shoma iyoyo vakatsvakawo vamwewo futi vashanu yotsvakawo vashanu 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 vake vachawanawo mari iyoyo yawanda. Ndo zvinoitika nemaPonzi scheme. Zvipekutanga apa panoita sezvinhu zviri kufamba zvakanaka zvichatanga. Zvechokwadi munhu akaisa kana ka $10 kake akatsvakawo vaviri vatatu vashanu pasina nguva anogona kutoidzoserwa yatoeka da $50 kana $100, asi pane panonzi pasiling pekuti pakazosvikawo padanho rakadai chinhu ichi chakuzoputika. And zvechokwadi nekuti vanhu vanenge wawandisa and hazvichisiri sustainable, pano ndo panozorasikirwa vanhu nemari dzavo dzakawandisisa. Toona kuchema kuri kuitika mazuva anaya pamusaka peeCreator iyi yaburitsisa musodzi vanhu vakawanda muZimbabwe.
Vambofana vanoenderera mberi vachiti kazhinji mari dzinonyura nenzira iyi hadzidzoki nekuti panguva inozoona veruzhinji kuti vabirwa dzinenge dzatoburitswa kunze kwenyika.
Kudzoka kwemari hapana, nekuti vanhu vanoita maPonzi scheme ava havasi vanhuwo nje vangomuka vakati ngatitoo kainvestimendi kedu kakazoramba zvako kubudirira. Aiwa, matsotsi vanhu vakatorova metsi dzavo vakanyatsopinza pfungwa kunyatsorodza pfungwa kuti tingabire vanhu, ndekuti vari kuita maPonzi scheme vanotozviziva kuti zvichapera sei. Saka mari idzodzo dzinenge dzatobudya senge ave eCreator vekuti ndevekuChina, mari dzakatoenda kubuda munyika kare. Haatobofi akati hamirai ndidzosere hangu mari dzavo dzandakavadyira mundiregerero, hakuna zvakadaro. Saka mari dzakadaro kazhinji zhinji dzatorova hadzidzoki.
Izvi zvinotsinwa nenyanzvi yezveupfumi vachishanda sachipanga mazano vemabhanga vakazvimirira kuBritain muzvare chenaimo yomutamba sere, avo vanoti mbavha dziri kuona kuti pane mukana wekubira vanhu mari nekuti hakuna mitemo inobata vemabhanga pakupinda nekubuda kwemari. Zvinofanira kuti zvipe vanongorora mukana wekuona nekubvunza mafambiro emari idzi.
Zvinhu zvinoita kuti avo vakaita sana eCreator vange vachiwanika munyika dzakaita seZimbabwe uye vachizokwanisa ivo kubira vanhu vakawanda mari yakawanda seyatiri kuona inonzi yakadarika iyo $1 million. Zvinoitika nekuti munhu anenge aita pfungwa ihwohwo, pfungwa iyoyo yeumbavha, vanenge vaona kuti pamuka mukana munyika. MuZimbabwe kana takatarisa regulations system yedu yema bank ina kunadzo gadzira ma regulations kunyanya anoita zvinyaya dzema deposits yatova a regulated scheme so tinoona kuti kana tichida kuti tinanganise kuti chinde papi pane problem tinenge tichitarisira neavo vanotarisana nezvemutemo yema bank ndivo vari kuregerera vari kuita kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa pekuti vanhu vanoisa ma deposits avo vagobirwa vagosara vasina pekutarisa kuti vawane mari dzavo.
Mumwe wevakanyudza mari muiCreator asina kudomwa nezita audza vatori venhau kuti mari yavakaisa sevanhu yakawanda.
$15 waiisa muaccount iwe ushandisa EcoCash iwe ukaisa $100 waiona mari inosvika $4 per day and then ubva waadvaita vanhu wako kana kuti 5 yobva yakuupgrade from VIP one yaunenge uri uchienda VIP 2 unenge wako wana mari yakati ku inenge yakawanda wavhura mabranches munzvimbo dzizhinji dzacho dzese muHarare muTare Bulawayo kupi masvingo kwese wangaone maoffices apo.
Zvimwe zvinonzi zviri kushandiswa kubira vanhu zvirongwa zvekubheja kumitambo zvesports betting. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo asi mutsamba yavo kune veruzhinji vakati mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi uye vakakurudzira vese vakabirwa muchirongwa cheiCreator kuti vaende kunomhanyara kumapurisa ari pedyo navo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti bato rezanupf rava kunyora mazita evanhu vanopinda mumisangano yebato iri kumaruwa zvichinzi rinoda kuranga vanhu vasingaende kumisangano yaro. Munews muzimlife.com mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti ari kuferefeta boboto rakaitika pakati peumwe mupurisa Assistant Inspector Chester Matsa negurukota rehurumende vari mumiriri wechirumhanzi South muparamende amai Barbara Rhodes mushure mekunge Matsa asunga mutsigiri waamai Rhodes achimupomera mhosva yokubvarura maposta ECCC. Amai Rhodes vakatuka Matsa vachiti imbwa uye ibenzi. MuZimLife.com makare mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaFabio Massimo Cataldo vanoti chikwata chenyika dzeEuropean Union chichaita basa racho rekutarisa mafambisirwo achaitwa sarudzo dziri kuuya chisina kwachakarerekera. MuNewZimbabwe.com bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters rinokurudzira vaEmmerson Mnangagwa kuti varege vasevya kasuku here vachikwikwidza musarudzo. Economic Freedom Fighters inokurudziravo mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa kuti vabatane navakasuku here mukurwira kuti vasuku here vabvumidzwe kukwikwidza. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kurisei paStudio 7, inini ndiri umwe ari kushorawo kurohwa kwaitwa mutori wenhau. Madi mambobvunza vamugwadi, mafonera vamugwadi kuti manyepo here futi kuti mutori wenhau arohwa uyu. Zvakaoma. Izvozvi vamunangagwa vanoenda kumapostori. Vavanoziva vanorodza vana vari vadiki but havanotauri zvekuti musarodza vana vari vadiki nekuti vari kuda kuvhoterwa. Zvakaoma. Munhu wese kuZANU-PF yangove mhondi. Munhu wese anengachikoti ndituva pano zvema 2000 tochingoti ndafunga zvehondo, ndinondifungisa hondo. Munhu wese angove hondo, vangoveva violence aita zvishora zvokurwa kwaitwa mutori wenhau.
Vakomana zvaakuitwa futi wokumusha, vakomana vamunangagwa vasadaro vakuita manje child abuse manje. Ko zvinoizotauri Simon vakutoretwa natudiki kuindesa kumisangano nekupa vana vadikidiki mat-shirts. Aiwa, vanhu vezanupf ipo papo fungai, kana zvaramba garai pasi, kwete kutore vana wedu kushushe vana kuti vana vasimudze chibhakera chenyu icho. Dai maiwapawo chekudya, wechirara waine chekudya, hapana. siyai wana misangano yenyu kana musamanikidza wana wezvikoro musamanikidza kuti wana waende kunoenda ita zvinhu zvisina basa wana vachiri vadiki motora kana mwana ane 10 years 11 years wakomana kumuisa kumusangano asina kana kuvhota hatinyareiwo vanhu vezanu PF man musatitorerawo wana kuisa kumusangano mobva matora nenhiyo nenhiyo here wakomana man
vakaimba havo mukanya Thomas Mapfumo vakati muno munyika muzere mbwende nokuti kana munhu achimba aingobhiliva zvinotaurwa nasabhuku kuti tinenge tichikuona paunovhotera iwewe ukavhotera pasi muchazotiona after election wakatovharigwa wakavanda wozingwe sex yako pabalot pepa rako sarudzo sarudzo yako unoda kuzvisunungure munhu amuionai munhu anosha mbofunga kuna vamwe vakatosiya misha nguva yehondo vachigwisana mabhunu vakatipakatira AK-47 zvatirinda kuhondo kuzoka kumanhenja kuhondo but rimwe rume hwitakwe rume rinoshangwisa ex rakavanda kudai ha mazimbabwe chii chiri magara pemuri ha unoona kuti kana mani hai kana 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 mukaramba muno hwende hwenyungu muchavona ramba muchivhundusirwa nezanu PF muchaona kwatinoguma tava poda ushinga apa kana ari hondo yacho ngaitotanga ipapa ngaitange totoida hondo yacho unoitanani hondo yacho
mamuka seiko mamuka seiko muri yezimbabwe pamuri matirwa nenyika rokwasaindiva moyo mufundisi ini ndiri kutaura nezvenhau yokungopomerwa kava Donald Trump mhosva ini handifambirani nazvo handitenderani nazvo vadonald Trump havana mhosva asi kungoti nhau dziri kuitika kuamerica zvinoratidza kuti zvematongero enyika yemuamerica zvichava dambudziko kuenda nokuenda kumberi nenhaya yekuti mangwana kakapinda marepublicans achatangawo futi kusungawo vana vajoe bidens vava nokuvapomera dzimwe mhosva nokuti hazvigoni kuti vana vajoe biden havatori nemhosva dzavainadzo dzakawanda zvikuru asi nhaya yekuendeye kuti vanototya vadonald Trump nevarepublicans harisai kuti vanongomutsa mhosva kuzikanzi mupiwe mhosva yavakasosedzera pavakaramba kubva pachigaro chere munhu nemunhu akati wabirwa wabirwa zvevanhu vanga vati wabirwa vanhu vachiratidzira saka chitiko icho hachina kunaka chinoratidza kuti kuenda nokuenda zvematongerwo enyika yemuamerica zvichava zvakaipa zvikuru nenyaya yekuti kana pakapinda rimwe bato vachauyawo nepolisi yavo ramba vachingosungana
staa tichida kubvunzawo kuna mandasa uyu mandasa chero paaigara kusouth africa mandasa hatina chimwe chete chatakamboona chaakaburitsa mandasa munhu ari kuchemera pozisheni yekuti apuwo pozisheni ndochinhu chaari kuchemera chete mandasa uyu raitimurana mugabe iro tozviziva zvedu saka ipapo ada kuzvitafanike anonzi anoziva zvaari ende to munhu akaita sana kasukuwere 18 months dziri kutaurwa nzaa dzagara kunze kwekusouth africa dziya idzi hadzina nebasa rese nekuti muvotasiwo arimo kune vanhu vakawanda tinotori nevamuhama dzedu chaidzo dzinotongouya kuzovhota chete dzodzokera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yadu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe Revenue Authority inoti kutanga mangwana china 20 chikunguru Zimbabwe ichambomisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yokupinda nekubuda muzimbabwe kutanga nhasi chitatu bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro imwe nyanzvi mune zvemutemo inoyambira kuti mutemo uri kuda kushandiswa kutadzisa vasevhia kasukuwere kuti vakwikwidze musarudzo unogona kushandiswa pazvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitadze kuvhota tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele